Murume ari kuchema ari pamuchinjiko ari kuchema rudo hakuna chingamufadze agere kuseri kwezuva chinokunda rudo nemadhimoni anozviziva mumba mune rudo rinokoeria anotya rudo madhimba asvika kuno kudare guru achingogununa kumba hakuna rudo mukadzi akagarochema zvinhu zvinoondomoka asi akagarofara nzira dzinotambanuka kumurova wazvizunzira nhindine mako waitembei kunyongozhanyuchidze gonyera hamuna kuroyiwa mukoma jatwe misodzi yake inokunda gona rine ropa pamakamurovamba mamakazvinovora tsoka mune mhosva itori ngozi ungana imuripe ndopa tinozoti akuruma nzeve ndewako sanomarayirano usachere mwena une rumwa nechekuchera mune mungunda iwona hazvidi hondo mune umbana nemashoko reguru rofara umurova womuwedzera shungu iva zvomudzamira handina ama adhamu mumusha menyu ndiri mutorwa ndoudzani zondoitwa kafira mberi zuva nezuva ndichingotambatsira muhamadhi ali handina kuuya ndenga ingandiwe waindinyengetedza uchiti handei ukati hondo uchandirwira asi ndiwe wotondirwisa zvabvepi chinondishungurudza ipwere dzangu mambo patinotambatsiva mwoyo yavo inoenda kure kumagura maguta nekumaruwa ari kuchema maria hanzi ndourayiwa vane nzvimbo here mabhinya paradhiso yatenzi kana ndivo vachaveguni dzinotungidza hadhesi rega ndikutaurire hama kugosha kwana mai vane ropa rinoumbana kusvika rave munhu kugovhema mudumbu mwana kusvika ayaruka havazvezi kukunda kasi kusvika vamubata vamubata votyora mabvi kutenda zamatenga kugondichengetera mhuru kusvika yave nzombe
Love shouldn't hurt. Mugafumura mirijonga mafadza Manuel.